Amai kundanu macheka no mugari wekubwera kwamwambinda vaudza Studio 7 kuti vafara zvikuru nekurapa kumwana wavo sezvo vanga vototadza kufamba naye paruzhinji.
Vanhu vakataura zvakawanda maererano nemwana andanda kusununguka. Vamwe vakati azvara chisara. Nguva yacho ndaityisa kufamba nemwana wangu pamene papakazara vanhu.
Mumwe ave nemufaro mukuru ndamai Gracious Nyamusasa vanobva kugoko kwaChireya vanoti vakatomboedza kaviri kurapisa mwana wavo asi zvichikona n'anga murapo achida.
Patobva hakuna madokita anokwanisa kuzviita haatombowanisi so ndauya kuno kuti mwana wangu abatsirwa.
Amai Maita Ishe Dare vanobva mubhuku rekwaGombeze kuMount Darwin vanotiwo vafara zvikuru nechirongwa chekugadziriswa muromo kwemwana wavo ane gore nemwedzi gumi neumwe chete uyo anova wekutanga.
Takara kwazvo mhuri yezimbabwe kupinda muchirongwa iyi mwana wangu avanotarudzwa kupinda kusonewa muromo wake ane cleft lip dambudziko recleft lip kusemuka kwemuromo kunze nemukadzi chirongwa iyi ingasingazivo kuti unotobatsira mwana wako akaita izvozvo vanhu vakawanda vakasona muromo yavo yakatoita zvakanaka kumhuri kwese kwandinobva nekumuchipatara hakuna kana anogona kuzvigadzira kudambudziko asi nekutotenda chete madoctors auya panopaparire nyatwa kuti igadzirira vana vedu zvakanaka.
Mumwe mudzimai angoda kuzivikanwa nekuti Nyasha abva kwaMutogo ane vana vaviri vari muchipatara chekwaRenyatwa wakamirira kugadzirwa muromo audza Studio 7 kuti kumusha vanhu vazhinji vanga vasiri kutambira urema hwevana vake. Chipatara cheparenyatwa chakabatana nelove south reason inounza nyanzvi kuzogadzira vana miromo chaparura urongwa hunhasi uye chichahupeta nemusi wa31 ndira. Vari kutarisira kugadzira miromo yevana vari pakati pemakumi masere nezana vanobva kumativi mana ose enyika. Nyanzvi mune zveutano uye vane klinika yavo inonzi Mankind Dr Christian Marova vanoti vana vanozvarwa vakatsemuka muromo kana kuti vaine maburi vanosangana nematambudziko akawanda.
Mwana anetsikana nekudya dzimwe nguva anogonanetsikana nekufema anogona kusanyatsokura zvakanaka anogona kuita mamwe mainfections mukanwa emumhino dzimwe nguva ekunzeve nekuda kweburiro reri.
VaMarova vati dambudziko iri rinogona kukonzerwa nezvinotevera.
Rinogona kukonzereswa dzimwe nguva anamai vanenge vakazvitakura vachimwa doro vachiputa fodya kana vanenge vasinganyatsowa nechikafu chakakwana. Dzimwewo mhuri zvinogona kufambawo nemhuri asi kakawanda kazhinji panenge pasina chikonzero chatinokwanisa kuwana.
Vati kurudziro yavo senyanzvi mune zveutano ndeyekuti vana vagadzirwe dambudziko iri vachiri vadiki.
Zvinenge zvakakosha kuti mwana aoparetwe achiri mwana mudiki kuti chimiro chake chidzoseredzeke asati atangawo kuenda kuchikoro uyezve kuti akwanise kukura zvakanaka.
Dambudziko recleft lip and palate nderekuzvarwa naro uye sangano rinoona nezveutano pasi rese reWorld Health Organization rinoti mwana mumwe chete pavana vanosvika chiuru chimwe chete kana kuti chiuru nemazana mashanu anozvarwa aine dambudziko iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.